Zimbabwe.
Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk Diaspora Forum, a platform where we discuss issues affecting Zimbabweans in the diaspora. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Wednesday, December 21, 2022. I am Jonga Kandemiri. Tonight we are talking about those in the diaspora who are traveling back home for Christmas or are planning to travel during this festive season. This is the best time that most families get together, but for some, especially those that are supposed to be traveling from South Africa, they are saying that they may fail to go home this year because of high transport costs. They are accusing cross-border bus operators of hiking fares, taking advantage of the festive season, with some being accused of even doubling fares, making it difficult to travel, especially for families, as they will need more money. Those who spoke to Studio 7 said they hiked fares from 900 rands to 1,900 rands for a single trip from Johannesburg to Harare for those without travel documents, while those with travel documents are paying 1,500 rand. There are fears that because of the high cost, some may end up using illegal crossing routes. A bus conductor who spoke to Studio 7 on condition of anonymity said the difference in fares is for fines that bus companies pay to immigration officers at the border for carrying undocumented passengers. The International Cross-Border Traders Association is urging those traveling to Zimbabwe to use legal channels instead of the illegal routes, where some end up losing their lives or their goods to robbers. The Herald newspaper recently reported that the Beitbridge Border Post is seeing a high volume of travelers crossing into the country for the holidays. For those traveling, what challenges are you facing? How are you fixing them? Let us know from wherever you may be. Ongwadi watereri tichikuswerisai muri kose kumatimana pamuri kwenyika. Tinosangana zvakare muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum uri musi wechitatu, zvitatu 21, 2022, umo tinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nhasi tiri kutaura nezvenzendo dziri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika kwakasiyana-siyana, vari kudzokera kumusha kana vari kuronga kuda kudzokera kumusha kunotamba zororo rekisimusi pamwe negoredzva vaine hama neshamwari. Asi vakawanda zvikuru vatataura navo vari muSouth Africa vari kuchema kuti havasi kukwanisa kuenda kumusha nekuda kwekukwira kwemutengo wekuripira mumabhazi. Vemabhazi anotakura veruzhinji kubva muSouth Africa kuenda kuZimbabwe vanonzi vakakwidza mitengo zvakanyanya, vamwe vachitopeta kaviri. Semuenzaniso, mamwe mabhazi anonzi ari kubhadharisa mari inoita maranzi chiuru nemazara mashanu kubva kuJohannesburg kuenda kuHarare kune munhu anenge aine magwaro ekufambisa, asi munhu anenge asina magwaro anonzi ari kubhadhariswa maranzi anokwana kuita chiuru nemazana mapfumbamwe 1,900 rand. Mari idzi dziri kukwidzwa kubva pamaranzi mazana mapfumbamwe kana kuti 900 rand anonzi aibhadhariswa zororo risati rasvika. Izvi zvinonzi zvave kupa kuti vamwe vari kushuvira kunge vari kumusha nehama neshamwari vashandise nzira dzekuyambuka Nzizi kana kuyambuka Rwizi Limpopo vachibhadhara vanhu vanovayambutsa. Idzi inzira dziri kunze kwemutemo dzavari kushandisa, asi sangano rinomirira vanotenga nekutengesera zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association riri kukurudzira vari kufamba kuti vashandise nzira dziri pamutemo, kunyange hazvo vachibhadhariswa mari dzakawanda. Pane kuti vashandise nzira dziri kunze kwemutemo idzi vopedzisira varasikirwa neupenyu hwavo kana kubirwa zvinhu zvavo. Bepanhau reHerald rakazivisa mazuva mashoma adarika kuti mugano weBeitbridge mazuva ano uri kuona uwandu hwakanyanya hwevanhu vari kuyambuka vachidzoka munyika, zvikuru kubva kuSouth Africa. tiudze kuti kwa muri muri kufamba sei kudzokera kumusha kukisimusi matambudziko api amuri kusangana nawo uye muri kuapedza sei. And now we are joined by our guest. We have Mufundisi Richard Moyo, our first guest. Makadi Mufundisi Moyo.
Tinosimba makadi kubaba vakandimi genukwasei mose niwa.
Tiruwa penyu baba dofunga nare amenu zayanga ichimboita asito daira uti ishati pamkana wakuti tinge tichipeza chirongwa zakanaka. Mufundisi Moyo, mungatu za uti shizaka mira sei ku South Africa tiruku uwa na mashoko waka siyana siyana kubako juzaro she Zimbabwe tiruku chema kuta tiruku tanza kuzokera kumusha nekuda kukwira kwema bazi unoko na ngochiwa na mare bazi yekutu ngochi zokera kumusha asi kana uine zvitakurwa kana mapasuru vari kuzocharja zvakare mari yakawanda kutakura mitoro kana mutwaro yevanhu mungatudzwa kuti zvakamira sei.
Ya ichokwadi baba vakandimiri ya transport is very expensive. Transport iri kudhura zvikuru tatarisa nezoro rino reChristmas nekusana makatarisa park station paBosman panokwirwa mabhazi neveruzhinji toenda futi kumacross border kumatexaya. Vanhu vakawanda vari kuchema nokuti ndakaona vamwe mai vaichema kupisa musodzi chaiko nokuti izvi zvinoita vanhu vemabhazina kunaka zvinhu zvinorwadza havana basa nemacustoma nokuti kana munhu achibhadhariswa mari inosvika 1.5 ane passport asina passport aibhadhariswa 1.9 ende mari iyo yaipereri ipapo mabhazi rafamba pakati panobva patanga kuuya beparonga achinyora mazita uchidiwa futi dzimwe mari vanenge vakwira zvakombe vasina zvemapasa vasvika kumberi izvi vobviswa dzimwe mari. Saka nhau yakafanana iyo iri kutambudzwa nokawanda zviri zvinokanganisa mafambiro everuzhinji nokuti vakawanda vari kutadza kuenda kumusha nenyaya yemari iri kuchajiwa. Kana munhu akashajiwa mari yandareva iyoyo ende kuti 50kg yesaga riyariya mabhega aya vozwana kusa masaga ndaakasimba rungatanga kana pa 1000 zvekuti unogoti 10,000 iwe nemutiluggage yako toti muri baba naamai almost 4,000 uye futi kana nemwana azvo ndizvozvo nezvinhu. Saka zvo zvakafanana izvo zvinhu zviri kuremera vanhu vakawanda vanhu vekuzimbabwe vashungurudzika varwadzikana panguva dzino dzokudzokera kumusha pachristmas.
Mm-hmm. Ndinoziva mufundisi munotaura Zulu kana Ndebele munogona here kutsanangura zvamataura izvozvi nerurimi irworwo hamungasarudza pakati pezulu nendebele?
Nami oke ngiyathokoza kulu kuti nami ngikhulume sikhuluma ngendaba yetransport sazi kuti abantu vaningi sevayakhamba vayemakhaya abantu vaningi vayalila ngibonile omunye umama ubani mntwana uba akhala khulu imali achajiwa yona imali eningi khulu masicheja sithi mhlawumbe unepassport 1.5 maunganaepassport vati 1.9 singabali singabali kutwalo yako asithi mhlawumbe isakanyana 50kg or ibhaketi 20 liters iyodwa
i250anzenajuruandaumboona missed call mufonerei.
Hello.
Yes, taurai tinzwe baba.
Iyo inginga sivonayo abantu vaningi vayalila ngesikhathi lesi seChristmas sazi kuti lavo abantu vamabhasi esikhathi lesi samaholidays avanaaando into vayifuna yemali ngenxa yokuthi makhabheleni imali eyivaila lapha
handizoti foni iri kuita sei iri kuita ichimbovhara handizoti pamuri pakasununguka zvakadii.
Okay, apa mawaku ndinzwa sei?
Tiri kunzwai but inomboita ichita kanonga sainika kuti pii but itai ndodaira kuti vateereri vanokunzwai. Kuluma baba.
Thankfulyekuti mhlawumbe isimila sasenibotswana. So ngikhuluma ngendaba yetransport abantu vaningi vayalila sazi kuti abantu vemabhazi nabantu vamateksi havana ndava ivi masivona icompetition namhlanjesi ngive campe maruva start emaruva sinemacross border maumuntu ane passport imali yavo vayacharja 1000 maangana passport 1.4 so masihlukanisa nasemabhazi amabhazi izinto zakhona ziyadhura kakhulu. So isikalo sethu njevanhu or njengavantu vakamukulunkulu kuti abantu vamabhazi vafana kuti vaphathe abantu kuhle ngenxa yekuti abantu vamabhazi songe yesikhathi imali zavo vayazikhupula sazi vele imichova ikhupukile even namateksi alana akhupukile noti kakhulu mara yasezimbabwe mayayikhupuka vayakhupula nge-200%. So into leyo into yohlungukhulu izimasteja siyabazi ukuthi abantu vaningi bafuna ukuthi emakhaya mara abanye bayahluleka cabanga mani i-2 nibhadale i-4,000 ukuya ekhaya masicharja iluggage inayo mhlawumbe iyofika 10,000 or 12,000 and futhi nizindo za vandu ziyalahleka bayaphula mabaphula izinto lezo angeke bavuyisela abantu so into ifana leyo ayisindi right abantu base Zimbabwe labo abanikazi bamabhasi abanikazi bamakhombi abana ndaba nabantu abana ndaba nabantu even mawufika mhlawumbe ngale border gate kukhambila ama tax abantu futhi bafika lapho bachajiwa izimali ezitshisiwayo and ngesisikhathi abantu bamabhasi abafikisa abantu lapho abaya khona mawufika asithi mhlawumbe lapha enkundu uyafika lapho mhlawumbe ibhasi liyaharare liyaharare mhlawumbe wena uthi uyeshred wafika lapho wathi uyeshred wacharge 1000 ngilinyanga ngakhuluma nomunye ubaba umama loni yambona for 60 kilometers uyeshredwa 3000 izinto zakhe so yabona abantu bamabhasi abanandaba nabantu
Batai makadaro mfundisi, regai tuone ndofunga tine mtereri ariparu nare panguwa emwe chete tiruke za kubata mtunga miru esanga nure International Cross Border Traders Association wa juru nare yao ya mbuti batai wa chungo pinda ya shive ya luo na zakari saka tiruke za kuwa zosa kwa churongo atomu zongu mtereri, alo
alo magadi
daka simba baba zita ndiani
zita ndo etuwa kredwe ugumbo
wagumbo, murikupi wagumbo
wagumbo tukubatika tripa Western Bay.
South Africa. Tinotenda nekufara kuti ndimaita muteereri wedu wekutanga kupinda muchirongo. Atiudzei kuti zvakamira sei kwamuri, zviri kuitika kwamuri kana kuti muri kudzoka here kumusha kuChristmas kana zviri kuramba muchaita kusvetuka here? Limpopo uyo hameno zvinoitika titsanangurire tinzwe.
Kuno kutirikutarisira kuti tisumuke tiinde kumusha but pakaoma vakomana vematransport vari kudhura zvisingamboiti zvakationei kunoku bhozi mari dzacho tirikuti ishoma mungoziva life yepajoni kungotsika-tsika noku life yacho ndekungojamba-jamba chete
I know saka imi muri kutambira Krisimusi kusouth africa
Tira tototambira kunoku tichatomboona pazvenge zvabhalanza then tozoona kuti tingakwanisa kuti tiinde kumusha bhozi kumusha tetichodawo kuinda but zvinhu zvacho nematransport acho vakomana vanobva vari kuwedzera mari dzacho dzematransport bhozi izvezvi izvi kuti kutoende kumusha unokwanisa kutospenda mari nekuti takana 2 point something saka kuti uende nekudzoka bhozi apa unotifara kuti uende kumusha then January ukwanise kudii udzoke uchienda kubasa nyaya iyoyo manje zvezvinetsa kuti uende kumusha zvoda bati 2000 yokudzoka futi inogona kuti wedzerei bhozi mazuva ano kusina mavhiza wanenei kuti wane futi madhezi kubhodha uku ndezvichiuya bhozi nofanira kutenga madhezi kubhodha kuti uye kunouku saka nyaya yacho inenge iri
Alright, saka ndisandaenda kuna vajuru nokuti vajuru vanofanira kunge taanawo pachirongwa ndisandaenda kuna vajuru mukoma gumbo 30 seconds saka mari yamuri kutumira yamaifanira kuendesa kumusha iyi yatumirwa here kumusha manje chidimu chacho imi mokundikana henyu kuenda asi vari kumusha mavatumira mafadza moyo
exactly vari kumusha tombozama hatazama tambovatumira mbijana kuti vaone kuti vatengewo something then tongozovafonera kuti vaudza kuti isu zvaramba tichazongoya uchi kana zvichinge zvaita bhou but bataivo something ipapo mukwanise kudi kufara uzva ri mufara vangu
thank you so much makasununguka here zvokuti munoramba henyu muri pachirongwa tichikurukura pamwe chete namufundisi moyo
ndakasununguka
ramba henyu muri parunhare mukoma Credwell Gumbo thank you so much let me go back to mufundisi moyo tambotaura nyaya yekuti vakawanda vari kubhadhariswa mari dzinenge dziri pamusoro vanenge vasina magwaro ekufambisa vanenge vasina mapasipoti vari kuchema kuti tiri kuzonzi tibhadhari dzimwe mari pamusoro nevemabhazi zvii zvamakanzwa pamusoro pedanho iri zvii zviri kukonzera kuti vemabhazi vatore danho iroro
chandinoda kuti nditaure baba wakandimiri vanhu vemabhazi maitiro ava haana kunaka regai ndida kutaure nhau yakaitika panguva yecovid-19 yeya panguva yecovid-19 zvavanga vachiita pamapepa ecovid-19 aya vaichaja vanhu 400 kana kuti 500 bepa recovid asi ranga riri feki hozi ndakazoudzwa nomwana onimasa paanowanikwa tikasvikapo aitengeswa 20 rand but ivo vanenge vachitengesa 500 munhu asvika kubhodha aakusikanwa rinonzi feki munhu obva bhadhara futi mari yakawanda vanhu vemabhazi chidambudziko randinoona mabhazi aya haana order zvinhu zvemabhazi hazvina order zvinodarikwa nekumacross border nokuti kumabhazi hakuna order akawanda mahwindi too much nokuti mahwinda aripo akawanda munhu achinga asvika anonga achingobatwa rafu saka nhau iyoyo ndo zvinokonzeresa dambudziko rekumabhazi nokuti mari vanongofunga pavada vafunga vanokwidza vanofunga chekuti zvavafunga vanonga vachiita but zvisini zvisina kunaka nokuti makastoma mazhinji ari kurwadziwa and futizve nhasi uno vanhu vakada kuti vazame neimwe nzira sava sina mapati na kwala kwala kuna na venda uku vosikaundibudira uku kutredzi vamwe vanenge vakasiyana sava ichiti zviri simbo than kushandisa mari yakawanda kuhaika inenge idambudziko irisk yakawanda vhiki yakapera kunenzi kune bhazi rakanga varume vakabatwa kufuti kunze vose vakatorwa mari mari inonzi yakatorwa nemafoni vatofoni vose saka zvakapana izvi zvisingafadzi saka chatinongokurudzira kuti vanhu kumabhazi vakuru vacho vemabhazi vaifanira kuita nenzira yakanaka kudzidzisa vanhu vanhu vavo mahwindi avo kwakuti vanajega vavo kuti vagorita bhazi nokuti panongoitwa wangofunga zvinonga chingochi hazvina order chiri makasvikapo zvinhu zvinorwadza zvikuru zvokuti vanhu vanosara vachema saka zvakafanana nana baba vajurwa mukuta nezvavo ndo vamwe vacho vanonzi vanomirira kufamba kwokutenga kutengesa vaifanirawo kutarisa zvakafanira kuti zvinhu zvichiwa vana vezimbabwe vari kutambudzika avanhu vasezimbabwe vayakala njalo masikuruma indava yekuti izindava zokamba avanhu vasemabhazi havana ndava navanhu havana ndava vayachaja izimari ezinenge even isikati secovid-19 ipepa recovid-19 ivi mavakamba nekupepa rako leqiniso vava vangarifuni vaikutengesera ipepa 500 mara mauya lapo vapinda kona ifek lienzwa 1520 so tivaona kuti izinto fanaleza azizi zvakanaka.
Thank you so much. Thank you so much. Please do stay on the line. Let me go back to Mukoma Gumbo. Mukoma Gumbo, dambudziko riri kutaurwa iri. Have you heard about it? This problem of bus operators charging more for those who do not have documents, travel documents like passports.
Yeah, exactly. Ndakatombosangana naro dambudziko iroro. Pandainge ndichitoenda kumba patakura mamwe mabhazi muPretoria imomo tichienda kumusha takachajwa bepa recovid then nemari yepassport tava kumberi futi tiri mubhazi imomo takuda kundosvika kuborder uko ndobva vati vakomana vane mapassport ayaya asina kudii akaoverstay kana kuti mapassport asiri valid badhara futi nemari pamusoro peiyaya but tasimuka kupretoria uku zvaita kunge tadii tabhadhara zvinhu zvese zvadii zvapera iyo mari iyi yakazongobukira tavapai tava mubhazi takundosvika kubhodha uku ndobva vawedzera futi mari papawani vose vakatobhadhariswa mari mubhazi muya zviriko chaizvo chaizvo takatombosangana nazvo izvo several times vakomana vacho ndomashandiro avo chavo chaivo ivavo chaizvo chaizvo ndotendana naye vari kutaura.
Mfundisi Moyo, let me come back to you. Is it not possible for passengers to just go and pay on their own at the border, to pay their fines on their own, to pay to the immigration officers?
No, those people can't allow you to do so. If you do so, say you can't allow you or don't care about you do so, say if you do so, don't come to us and so and so. And if you do, what many people they try to pay for themselves in Zim side for those 400. So if you do so, those people they fighting more and more. So the people is afraid to do so. You just pay so and so. That's why some of people they I pay half to Messina after that one. So those people is better than to use the bus. But if you do, if you use the bus or taxi, you can't allow you to pay for yourself.
Thank you so much. I think in 30 seconds we'll be taking a short break, but before we go on the short break, let me go back to Mukoma Gumbo. Mukoma Gumbo, mune masangano here amuri kumboshandawo nawo padambudziko irori riri kusangana nevana veZimbabwe kuti zvireruke nekuti tinonzwa masangano akawanda anonzi anomirira vana veZimbabwe. Anotadza here kubatsira panguva dzakaita saizodzi?
Kutaura chokwadi hadisi kana kumboona kana heupi kana. Tina kana masangano atiri kumboona kana heupi hapana kana tsei. Nyaya iri kungoita ndokungoti vakomana vari kungoita zvavanoda chete. Vakomana vari kungoti nemhaka kuti unenge usinawo zvaungataura bhozi kana wava mubhazi unogona kungoudziwa kuti kana usingatenderani zvatiri kukuudza izvi tokwanisa kutokuburutsa. Saka nenhau iyoyoyo mazvinoshaya kuti ungabva waita sei.
Yeah. Inyaya yakaoma idambudziko. Zvisine itombotora mukana uno kuchenjedzana nokuti all over the world the COVID pandemic is not yet gone, it's still among us, and people are being urged to be vigilant to make sure that you protect yourselves, you protect your families from COVID-19. Let's take a short break. We'll be right back. For those that have just joined our show, this is Live Talk Diaspora Forum, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Please note that we are streaming this discussion live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. You can also find us on our website, www.voaindebele.com. www.voashona.com and www.voazimbabwe.com. Feel free to send us your messages on all our social media platforms. And we go back to our guests. But before we go back to Mukoma Gumbo and Mufundisi Moyo, we have another caller, Tina Mukoma Guide Sotwa. Mukoma Sotwa, magadi.
Nufara, magasimba eri.
Takasimba Mukoma Sotwa, murikupi.
Imindriku South Africa, Port Elizabeth.
Port Elizabeth, ndakanzwa kuti Port Elizabeth yane zita nyowani handiti?
Yes, yane zita nyowani ndizvozvo.
Rinonzi iro rinonetsa kudai zairo.
Chokwadi rinonetsa.
Zvisinei mukoma, tiri kuona kuti ino inguva yekuti vanhu vanenge vachigadzirira kufamba kuenda kumusha kunge vaine hama neshamwari pazororo, asi kufamba kuri kunzi kuri kugona kunge kuchikundikana kune dzimwe mhuri nedambudziko rekukwidzwa kwemitengo yemabhazi kana kuti zvekufambisa. Imi zvakamira sei kwamuri mukoma Sotwa?
Ya, ichokwadi zvekufambisa zvinogona kutinetsa nekuti maprize mukatasa maprize anokwira towards holidays anenge akwira, then kuti uende kumusha kwacho ikoko nekuzodzoka zvinogona kutiremera wose isuwo. Saka unongoona kuti hazviri nani kuti ndigogara hangu ndiri kwandiri nezvanondikwanisa, asi mwoyo unenge uchida kuti ungori pamwe chete nefamiri.
Imi mhuri iri kupi kumusha mukoma?
Muri ndinayo kuno kwandiri kusouth Africa.
Okay, asi hama dziri kupi kumusha?
Kumusha kwarusape.
Kwarusape, haiwa todaira kuti vari kukunzwai kuti chakundikana kuenda nekuda kwemamiriro ezvekufambisa, asi manzwiro andiri kuita ndeyekunzi Western Union neWorld Remit nedzimwe idzaiwa dzine mari yebhazi dzinenge dzichikwanisa kusvika kuZimbabwe, hanzi mongovabatisa kamari keChristmas. Ndo manzwiro andaita mukoma. Munogona here kumbotandara nesu mumbobata hanyu muri pachirongwa tichitaura nevamwe vatinawo pachirongwa?
Aiwa, ngatitandare hedu, ndinotenda.
Rambai muripo mukoma. Ndodzoka kuna Mufundisi Moyo. Mufundisi Moyo, ndokumbira kuti mungotaura zvakare neNdebele panyaya iyoyi yekuti vanenge vasina mari dzekubhadhara extra dzieidz vari kuzoita sei, nokuti tiri kunzwa vamwe vari kutaura kuti zvaakutimanikidza kunge tichizonosvetuka muna Limpopo. Zvii zvamungataura muchitaura neNdebele?
Ya nami ngithi ngikhulume lokho abantu bayenza njalo into le i-cheap than ukubhadala imali eningikhulu if masikhuluma nje umuntu masuka lana agivela mhlambe half imali angeke ifike even 500 mhlambe ifika 550 ufika lapha eborder masika lapha even aseborder uyabhadala i 20 or 100 uyaphuma so lava bonke bakhamba mhlambe namatheki namabhazi imali yakhona iningi kakhulu so asithi mhlawumbe awunayi-passport even ma une-passport ngekungekuthi bayacharja mhlawumbe unemabhiga e-5 imali engakhona 5,000 plus futhi leya imali bakuchaje yona so vele abantu baningi bayaleza so abona abantu abahle bayadlula ngasemanzini bayakhamba ngale isikwalakwala ivende bayaphumela ebubi bayaphumela ngale oropa nendlela ebra wayo nemashingo kuthi kube lula lokuchip ndani ukuhamba emabhezi mara into efana le ayisinto siyiguguzelayo ngesikhathi lesemvula sazi ukuthi abantu baningi bayahlongakala kulinipop abantu baningi bayahlonana emfuleni welinipop mara into sibe siyicela kunalabo abanemabhasi banemataxi fanele babambe abantu kuhle ngike ngikuthi bayadla yithi amakhastoma abo yithi abayilungu babo
pakaoma hanzi vanhu vari kuzvipira kunge vachipinda muna Limpopo nenyaya yekuti vari kutsvaga zvinhu zvakareruka mitengo wakavarerukira regai tinzwe kune muteereri watinaye parunhare tina mukoma tendai ruombwa makadii halo
ndinofara zvangu kuri sei
aiwa tiri wapenyu mukoma ndinini ndakajaira zvataiita kare handichinje mutupo nekubva kachando vanangu kuti mukoma Christmas box yangu
aiwa boxi
tiudzeiwe kuti zvakamira sei nyaya dzegadziriro dzekrisimusi dzimuri kwamuri muri kuzvibata sei
mari hakuna mukuru wangu takangogarawo yakangofanana nemamwe mazuva ose tatinewo shure yekuenda kumusha but zvinhu zvacho hazvisi kubatana mabhazi acho ari kudhura zvinhu zvacho zvose zviri kudhura saka changotamba tiri kuno kucape town
muri kucape town
hongu
ndinonzwa ichinzi kapa hanzi inzvimbo yakasununguka saka zvii zvamungatitaura kuti kisimusi muri kukapa munoiita sei
muno mukapa tinongoendawo kubeach tongonofarawo nevamwe tiri ikoko hakuna hakuna kunyanyooma ukangowanawo 200 rand yako unoswera zvakanaka
ndinotenda zvikuru mukoma tendai regai tidzoke kuna mukoma gumbo mukoma gumbo nguva dzaakunanaira taakusiva nenguva zvii zvamungataurira kune vakwanisa kunge vachienda kuzimbabwe pamwe chete nevasara vakundikana kunge vachibuda
pane vakwanisa zvavo kuinda kumusha vo ndinongoti ngavave nokufamba kwakanaka tinovashuvira zvakanaka kuti vafambe zvakanaka vachimukuenda kumusha tinoziva kuti ngavave nemwoyo wokushingawo ngobhozi hapana yekuseta bhozi kuonawo famili chinhu chakanaka muchifara muri pamwe chete vanhu voenda tinongoisavo
regai tichinzwa kuna mufundisi mwoyo mufundisi mwoyo nguva dzadyana shoko renyu rokupedzisira ramungasiyira vateereri
aiwa ndoda kukurudzira vateereri vose kuti vave nekrismas yakanaka nenyeya yakanaka nevari kufamba rwendo nesoti kufambawo kuenda kumusha ndoda kuti vana vamwari uchengetwe namwari uye futi vatyari vemabhazi nemotokari dzose chengetedzai upenyu hwevanhu hwakakosha nokuti tikuona vanhu vakawana kuti hava kupera kufa zvakanyanya kutanga pavhiki yatabva iyoyo kusvika zvatiri izvozvi kada kukurudzirai kuti vanhu vese muve nekrismas yakanaka kuti ndive nekrismas yeishe uzima ave nami mukurunkuru anibusise ndizokuhlangana futi omunyaka wozayo wakati 2023 mauzimu abvumile
aiwa ndinotenda mufundisi ndaanchifungidzira kuti muchawedzera futi kuti tidye mari yekrismas tisakangana kuti gore rinouya tinenge taakudzosera vana kuzvikoro nezvimwe zvakadaro asi aiwa ndinochakupai mukana zvakare svondo rinouya tinge tichikurukura tichiyeuchidzana ndoda kutenda vose vakwanisa kunge vachipinda muchirongwa mufundisi Richard Moyo mukoma Credwell Gumbo koita mukoma Guide Sotwa namukoma Tendai Ruombwa ndoti muve nezororo rekisimusi rakanaka anokuonekana nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.